This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chivabvu 5 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotendwa tumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana mukoti voenderera mberi vachiramwa kushanda usiku muzvimwe zvipatara vachiti nyaya dzemihoro yavo ngadzitange dzagadziriswa.
Rimwe bato rinopikisa rokurudzira vamugabe kuti vatare zuva resarudzo dzemabhai elections 10 chikumi sezororo kuitira kuti vanhu vanyatsovhota zvakanaka.
Kurungwe West kunonzi kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dzebhai elections.
Dynamos yo ne urombo ii ndiyo mimu ya msore na uzedu za nasi chua kwa muri ichiba kunogu Studio 7 iri muWashington DC.
Vana mukoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa usiku vachiti vanoda kutanga vabhadharwa mari dzavari kuda. Zvipatara zvine dambudziko iri zvinonzi zvinosanganisira Chechinoyi, Chitungwiza, Harare pamwe neparirenyatwa. Vamwe munyaya dzeutano vanoti kuramwa mabasa uku kunogona kupararirawo muzvipatara zviri mumaguta akasiyana-siyana. Vana mukoti vanoti havasi kufara nekunonoka kupera kuri kuita nhaurirano pakati pesangano ravo reZimbabwe Nurses Association nesangano reHealth Services Board pamusoro pemari dzemihoro. Mumwe mukoti amai Nyasha Dube vanoti basa ravo nderekuchengetedza upenyu hwevanhu asi shuviro yavo ndeyekuti vapiwo mari inoenderana nebasa ravanoita. Vana mukoti vakatanga kuramwa kushanda usiku svondo rapera. Gurukota rezveutano Dr. Deputy Parirenyatwa vari kukurudzira vana mukoti kuti vadzokere kumabasa panguva iyo nhunha dzavo dzichigadziriswa. Asi vana mukoti ava vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu vasati vadzokera pamabasa sezvo pasina zvakati tsvikiti zviri kubuda kubva muna 2010 pavakavimbiswa kugadzirisirwa matambudziko avo. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Dube kuti tinzwe zviri kuitika.
Munhu kana achienda kunight duty kushanda mahours asina kujairika, saka dzimweni dzenguva kana uchienda kunight duty usingawani mubayiro wazvo zvinhu zvinorwadza. Because kana uchienda kunight duty unongochitarisirawo kuti at least the inconvenience yekuenda kunight ukawanawo kawawana zvinogona kukubetsera. But unfortunately for the public, vanhu vanorwara vanomutsvaga nesi, ende sekutaura kunonyanya kuita vanhu kuti urwere hunokura usiku, ende kana ukazomushaya nesi wacho panguva idzodzo zvinhu hazvimire zvakanaka.
Makatarisa henyu muhoro uri kupuhwa vamwe vana mukoti nemiwo pari zvino, mungati imi zvinganyatsozokufadzai nezvekuti munge muchitambiriswa mari yakamira sei?
Bvunzo wakaoma. But kana takangotarisa munhu wese ari kunatsozva kuti mararamiro atiri kuita tingatoti vanhu tiri kurarama pasi pemwero wokuti munhu akwanise kurarama. Nevakufungidzireko kuti munhu udai kuri kuti munhu awana maybe 3 times munhu mari ari kuwana iko zvinezvi zvingaita nani?
Imi mune sangano rinokumirirai, vanouya here vachinyatsotsanangura kwamuri kuti ndezvipi zvavari kuita kuti dambudziko iri riwanikwe richigadziriswa?
Uye kwacho dzimweni dzenguva munenge musingachatonatsonzwisisa kuti ivo vanenge vari kutyawo here kana kuti vanenge vabatiswa here kana kuti zvinenge zvinatsofamba sei, nekuti sometimes hazvizonyanya kunatsobuda pachena.
Asi shuwiro yenyu ndeyekuti chii? Dai hurumende yaisi, titaurirei imi savana mukoti kuti zvii zvamungade kuona zvichigadziriswa kuitira kuti muwanikowo muchiita mabasa enyu makanyatsofaranuka?
Chishiwo ndechekuti munhu apiwe zvinoenderana nebasa raari kuita. Mukatarisa basa ramukoti, basa risiri nyore, basa rinotoda kushanda nemwoyo wako wese. Asi kana riri basa rinoda kuti munhu ashande nemwoyo wese, wodzoka futi usingawani zvaunenge uchitarisira kuti uwani, zvinokudzosera kumashure. Chinhu chinova chinhu chiri kutiurayira profession yedu.
avanga vari mukoti amainyasha duwe vachitaura na Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti ringangoende kudare repamusoro reconstitutional court kuti rimanikidze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kutara zuva resarudzo dzebye election remusi wa 10 chikumi sezororo kuitira kuti vashandi vakwanisewo kuenda kunovhota vakasununguka. Bato iri rinoti rakanyorera vaMugabe tsamba richisvitsa chinyunyuto charo ichi richivapa mazuva manomwe ekuti vange vapindura. Asi mazuva aya akatodarika nezuro. Bato iri riri kutsigirwawo nerimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, iro rinoti rinofunga kuti vaMugabe vakatara zuva iri vaine chikiribidi chavari kuita, vakasatara zuva iri vanenge vaine chikiribidi chavari kuita. NCA inoti vaMugabe vanofanira kuendesa zuva iri pakupera kwesvondo kana vatadza kuti riitwe zororo.
VaMugabe vakatara musi wa 10 chikumi sezuva richaitwa sarudzo dzekutsiva nhengo dzeMDC Renewal Team 14 dzakadzingwa mudare reparamende matunhu 14. Kwozotiwo kudunhu reHwedza North, chigaro chakasiyiwa nenhengo yeZANU-PF vaSimon Musanu vakashaya kutanga kwegore rino. Sarudzo dzichaitwawo kuHurungwe West nekuHeadlands kutsiva vaive nhengo dzeZANU-PF vakadzingwawo mubato iri vanoti vaDidmas Mutasa pamwe navatemba Muliswa. Mapato ezvematongerwo enyika masere pamwe nevakazvimirira ndo vachapinda musarudzo idzi, idzo dzakarambwa kupindwa nemapato ose MDC achiti ari kuda kuti mitemo yenechekuita nesarudzo itange yagadziriswa. Tabata munyurano nezvekuburitswa kwemashoko mubato retransform Zimbabwe, Dr. Sungai Mazando, kuti tinzwe zvizhinji.
Takanyora tsamba kumukuru wenyika President Mugabe, vanova ndivo vanotara mazuva kupanoitwa maelections. Nekuti mukatarisa musi waJune 10 wakanzi ndiwo une maby-elections musi wechitatu panova pakati pewiki. Iri zuva rekuti vanhu vazhinji vanoenda kumabasa, ende mukatarisa fanike muri muHarare muri kuitwa maelections nekuBulawayo. Munhu kuti abate basa anotanga na8 o'clock anototamukire na7 o'clock. Akazopedza basa na5 o'clock mukazviona munotonyatsoona kuti haazokwanisi kubata nguva dzekunovhota. Saka isi tiri kuona sekuti izvi takanganisa mavhoters mazhinji aidaro achazotivhoterai Transform Zimbabwe, nekuti dzimwe zhinji dzenhengo dzedu dzinoendawo kumabasa. Saka isu takamunyorera tikati zvanga zvakadini kuti zuva iri riitwe holiday, nekuti hazvina kubudiswa pachena kuti ichava holiday here.
Saka mati mapindurwa here nemutungamiri wenyika?
Hatisati tapindurwa. Mukunyora kwedu tanga takati taikumbirawo kwazvo kuti vatipindire mumazuva manomwe 7 days. Saka muvhuro wane zuro 7 days dzakabva dzadarika. Saka zvino takutoona kuti tosumudzira nyaya yacho kumatare ekumusoro ekuconstitutional court kuti pamwe vangaongororawo nyaya yedu ikabuda zvakanaka.
Tinoonawo kuti munguva ino yekutsvaga rutsigiro vamwe vari kukwikwidza mumaby-elections vari kunyunyutawo pamwe nekuchema-chema nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa kana nekumbunyikidzwa kwavari kuita kuti vatadze kunge vachitsvaga rutsigiro. Bato renyu riri kusanganawo here nematambudziko iwayo?
Hongu tiri kusangana nazvo. Musi wechina, musi wa30 April, vakomana maactivists edu ari kuGlenville South vari kufamba nacandidate edu anonzi advocate Moses Ngomo vakatemwa nematombo vakaatakwa nevakomana veZANU-PF. Mumwe wacho youth chairperson wedu wekutransform Zimbabwe akatogumisira kuchipatara, uye maposters edu patinomanamira every day vanhu veZANU-PF vanenge vachiteverera mumashure vachimakwatanura. Saka isu sebato takatoona ripota nyaya idzi kumapurisa, uye nyaya iyi takatoisvitsawo kuzeki tichikomplena tichiti saivo vezeki vanofanira kunge vachiongororawo nyaya yekuti tsarudzo dziri kuitwa zvine tsarukano here.
Vanga vari munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato retransform Zimbabwe, Dr. Sungai Mazando, vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu nhasi vatara mutongo wekuti nhengo dzeZANU-PF ina dzainge dzatora purazi revaiva sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba Muliswa dzibviswe papurazi iri. Purazi iri rinonzi Karoi Spring Farm uye rine imba yekudyira negaraji. nengo dzezanu PF dzinoti va Nigel Murambiwa, va Chinjai Kambuzuma, va Tapiwa Masenda na va Silas Chimbiri dzatenda kuti dzave kuzobva papurazi iri. Vamuliswa vakadzingwa muzanu PF vachinzi vaitsigira chikwata chainzi chaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avakadzingwawo mubato iri. Nyaya yekuti vamuliswa vave kukwidza vakazvimirira kuhurungwe West ndiyo inonzi yapakuti vatorerwe purazi iri, uye zvinonziwo vatsigiri nevashandi vavo vanonzi vari kurohwa zvakaipisisa mumhirizhonga iri kuitwa munzvimbo iyi pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 10 chikumi dzebyelection. Kuti tinzwe zviri kuitika kuhurungwe West, tabata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMaxio Pasi ava vanoti kwaberekera ingwe.
Tisire meseji zvedu kuna vanogabe kuti vazive kuti bato redu rezanupiefu ravo Machombo, Masara Mahoka, Namari Mahoko naKasukuveri.
Vari kuita sei kana muchiti vauraya bato renyu rezanupiefu?
Vari kutorova vanhu vemusangano wacho, izvozvo hatina rugare kuhurungwe West kwatiri.
Chii chiri kuitika? Ndaanani chaivo vari kurova vanhu?
Kune vanhu izvezvi vakatowanda vakangodhipureva pamatownshipi vatisingazivi munzvimbo, asi vanozoti usiku vava kuvhiringidza vanhu.
Mungazivo kuti vanhu vangani vakarohwa vakatiza misha kusvika pari zvino?
Pari zvino vanhu vati vodosvika kuma15.
Pane vakakuvara here?
Kurova kwavo kunotoradza kuti ndokwokuti kana vakuita seizvozvo vanoratidzira kuti nyange kuenda kumapurisa wota zvekuti hapana zvavakaita.
Vanhu ava ndive muhurungwe West here kana kuti vari kubva kune dzimwe nzvimbo?
Vari kutouya naChombo kunyanya naSara Mahoko naChiyangwa.
Ko maamboenda here kumapurisa nenyaya idzi?
Mapurisa akatoshata because anotoita zvokupinde vanhu ivavo.
Saka vari kukurovai vachiti muite sei?
Vari kuti tarai kuzvanupiefu asi tovajekesera kuti isinoda kusarudza munhu asinoda kuti atungamirire pamatambudziko edu. Saka ndinokumbirisa kuti kana zvichigona musina kukangamwa zvibudisei kana 5 days, asi munhu andoda kuti anyatsoziva nokuti tinomuda ndiva mugadi. Asi vanhu vandataura ava kana vasi vacherechedzi zvakanaka vachavapiya pakaita ende vachazovavona vado vakanganisira vanhu.
Avangu vari mumwe mugari wekuhurungwe West vaMaxio Pasi vari parunhare kuhurungwe kwakare. Hatinokwanisa kubata vaChombo, vaChiyangwa kana amai Mahoka kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro remuBurundi ratora mutongo wekuti mutungamiri wenyika iye vaPierre Ngurunziza vanobvumizwa kukwikwidza kechitatu kuva mutungamiri wenyika. Mutongo uyu uyo waburitswa nhasi unenge uchitadza kupedza kuratidzira kuratidzira kuri kuitwa nevanhu vemunyika iye vachiti vaNgurunziza havafanirwi kutonga kweimwe temu yechitatu. Mutevedzeri wemutungamiri wedare iri vaSylvain Mpagaritse vapikisa mutongo uyu vachibva vabuda munyika iyi vachinopotera kuRwanda. Vane Mpagaritse vaudza vatori venhau kuti vaona zvisingakodzeri kuti vaise ruoko rwavo pamutongo unotyora bumbiro remitemo yenyika. Zvisinei nemutongo uyu, kuratidzira kwaenderera mberi nhasi muguta guru reBujumbura umo vanhu varwisana nemapurisa. Zvinonzi mapurisa apfura vanhu vatatu vakafa. Mapurisa anoti mumwe wevaratidziri ava anga akanda grenade. Vanhu vakawanda kusanganisira mapurisa vakuwarawo muchiitiko ichi.
Sangano rinobatsira vana vadiki pasi rose reSave the Children rinoti vanhu vanosvika 40 vanogona kuva vakanyura mumvura dzemugungwa reMediterranean Sea apo chikepe cherabha chavaive vakakwira chakabuda mweya kana kuputika apo vaiedza kusvika kumahombe kombe kweItaly. Sangano iri rinoti vanhu vakapona mutsaona iyi vanoti vanhu vakawanda vakafa apo vakanyura mvura uye vamwe vacho vainge vasingakwanise kushambira. Uwandu hwevanhu vafa vachiedza kutiza nzara nehondo muAfrica neMiddle East vachienda kuEurope wasvika pachiuru nemazana manomwe ane makumi mashanu.
Zvino zvinonzi zvichiri zvakaita manyama amire nerongo kukambani yenharembozha yeTelesaw Zimbabwe, iyo yakakanzurirwa Resonance nehurumende svondo rapera ichipiwa mazuva makumi matatu ekuti ipete mabasa ayo. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vakaudza komiti yeparamende yezvekufambiswa kwemashoko nezuro kuti Resonance reTelesaw rakakanzurwa nekuda kwekuti kambani iyi kana kuti Telesaw International iyo ine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana yakundikana kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana sezvinodiwa nemutemo.
Mukambani iyi zvizvarwa zveZimbabwe kuburikidza nekambani yeEmployment Corporation zvine zvikamu makumi mana kubva muzana. Hurumende inonziwo iri kuramba kutambira chirongwa cheTelesaw chekuti vashandi vekambani iyi vanosvika chiuru chimwe chete vatore zvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana. Paimbenge paitawo kunetsana pakati peTelesaw Zimbabwe nePortraz nenyaya yekuti kambani iyi yainge ichitatarika kubhadhara mari inosvika zana nemakumi matatu nemanomwe emamiriyoni emadhora yekuti ipuwe Resonance. Asi pane mashoko ekuti Telesaw yainge iri kubhadhara zvishoma nezvishoma mushure mekunge paitwa chibvumirano chemakore manomwe chekuti inge yabhadhara mari yose iyi. Telesaw inonzi yabhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reAffirmative Action Group vachamuchiwanza uye munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo. Totanga nekunzwa kubva kuna vachiwanza kuti tinzwe udivi ravo.
Position yedu yeAffirmative Action Group iri clear kuti tinoda kuti upfumi huzhinji hunowanikwa munyika yeZimbabwe unge uchishandiswa nekukontrolwa nevanhu vane ganda redema, vanhu vatema. And the minister vamandi wanzira kuita kwavaita handifungidziri kuti chikurukuru ndechekuti vabvise simba kubva kuvatema, asi kuti mutemo utedze unotaura nezvekupa upfumi kuvanhu vake. Mutemo ngautedzerwe, ndochinhu chikurusa chiri kurakidzwa nezvaitwa naminista.
Vamoyo, munoti kudini danho iri?
Hapana chakashata kuti upfumi hwenyika uende kuvaridzi vacho venyika vanogara ipapo. Nyaya black empowerment, nyaya yekuindigenize economy inenge iri nyaya isina kushata, asi kana yakutoita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemavasa tirikufungidzira kuti zvinenge zvichiita nenzira isiriyo. Kana dispute yeTelesaw iri nyaya yeindigenization, ko vanhu vaya vachaendeswa kupi? Zvakanaka here kuti vanhu vakadaro vangakurasikirwa nemabasa nenyaya yekuti indigenization structure yekuTelesaw haina kumira zvakanaka? Tine urombo nekuti pataedza kuti tinopa upfumi kune vanhu vatema tinorasikirwa nemabasa chiita izvozvo, instead kuti zviite opposite.
Vachiwanza, munoti kudii nenyaya izvi? Zviri kunzika vamwe vatema vacho vari kurasikirwa nemabasa apa.
Tinobva kunyunyuta nekutambudzika kukuru nenyaya yekurasikirwa nemabasa kunyanya kwevashandi vanenge vari kuTelesaw. Asiwo zvakare tiri kuti ivowo makambani iwayaya nemapartners avo nevo vaimune vanhu vatemawo, mutemo ngautedzerwe, mutemo wenyika ndiwo unoita kuti bhizinesi redu ribudirire muno muZimbabwe.
Vamoyo, inyaya yePortraz neTelesaw here kana kuti pane zvimwe muri kuona sei?
Zvinonetsa kana zvinhu zvacho zvisingataurwi pachena kuti ndepapi pacho pari kukanganiswa necurrent structure iripo.
Todzoka kwamuri vachiwanza, ko tiri kunzwa kakuti vashandi vari kuti vari kuda kutora zvimwe zvikamu asi vari kuti zvinenge zviri kurambwa nehurumende, mambojekeserwa kuti pari kufambiswa sei apa?
Ichokwadi, vashandi vakaisa iye pachirugwa rinokoposa nyaya yekuti zviri kurambwa nehurumende haisi yechokwadi nekuti ini ndamboedzawo kutaura naminista nda kunzwawo chokwadi kupiwa vashandi kweshe holding hakuna minista angarambe zvinhu zvakadaro asi isusuwo maministawo government hurumendewo inenge iri kuonawo maonero ayo ekuti mune kuwanda wanda kurimo mumaproposa ari kupiwa
vamoyo munoti kudi nenyaya iyi zvinorevei izvi kune vanhu vanenge vachida kutanga mabhizimisi muzimbabwe
zvinogona kubvundutsa nguva yafurai tambotaurirwa kuti kune madelegation nemadelegation ari kuuya munyika vachitarisa kuti vangavhura here mabhizinesi muzimbabwe pavanosangana nezvinhu zvakafanana neizvi vanotodecida kuti ndingangovhura kuLesotho ndovhura kuMalawi because muzimbabwe vanokakavadzana
ndingamboda kubata vamwoyo mashoko mijana
pindai zvenyu
tichava nekukoshiwa kuti license rakaishuwa Telecel rakaishuwa under the very same leadership yava mugabe iripo saka donzo rekuti government iripo ndiyo haina kuchiita mugabe ndiwo achiri president inoda kupa empowerment yekuvandudza vanhu vatema iyo haina mupeleso wedzi operating muno munyika for many many years ivovo vetereso ngavarege kuda kufunga politics panyaya yebusiness
mutungamiri wesangano reaffirmative action group kana kuti AAG vachamuchiwanza manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wesangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vaviri ava vanga vari parunare muHarare
zvikoro zvavhurwa nhasi munyika masangano evechidiki achikurudzira hurumende kuti ikoshese dzidzo yevana uye kuti igadzirise zvose zvinonetsa munyaya dzidzidzo zvinosanganisira kushayikwa kwemabhuku masangano aya anotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo yavo kunyange hazvo vachinge vabudirira mutungamiri nkomo westudio 7 abata amai Judith Chiangwa avanoshanda nesangano reGirls Legacy ava vatiwo hurumende inofanirwa kuwanira vadzidzi zvose zvakakosha mudzidzo yavo
vabereki vazhinji vari kushaya zvechokwadi mari yekuendesa vana kuchikoro tinowanikwa isusu vana vazhinji vasingaende kuchikoro dambudziko guru ratiri kusangana naro kunyanyanyanya takatarisa kushanda nevanasikana zvaakukonzeresa vana kuti vachienda kunoroorwa atingati machild marriages nekuti vabereki vaakutsvagawo dzimwe nzira dzekuti vararame saka vaakuwanikwa ivo vachiroodza vana vavo zvinova izvo zvinoisa vanasikana munjoni zvakasiyana-siyana mukusangana nedambudziko iri chimwe chatinoona zvakare ndechekuti even takatarisa vanakomana mukavashayira zvekuita mukavashayira nguva yekuti vaende kuchikoro vanodzidza vaakupedza nguva yavo vachiita zvemadrugs vaakupedza nguva yavo zhinji vachiita zvekurwa vasingaconcentrate nezvavanofanira kunge vachiita zviri zvechikoro tinotarisa futi kuona kuti chipambi chinozonyanya kuwanda nekuti vana ava mukushaya kwavari kuita vanozowanikwa vaakuenda kana vari vakomana kune vakadzi vechikuru kana vari vanasikana vechidiki kune varume vechikuru anova matambudziko atiri kusangana nawo zvinosanganisira izvo kukwidza HIV and AIDS mainfections evana rimwe dambudziko riripo zvakare munotarisa pakabuda maresults takatarisa organization yedu yethe Girls Legacy tine vana vazhinji vatinavo murejista vakapasa zvikuru maO levels avo vamwe vakapasa zvikuru maA levels avo asi vari kushayirwa mari yekuti vaende kuchikoro
ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa nehurumende kugadzirisa nyaya dzedzidzo apa vana vechikoro vawane dzidzo ine udzamu
isusu senyika tinofanirwa kutanga kuona kuti matambudziko atiri kusangana nawo sebasic education chinhu chinofanirwa kunge chichiwanikwa nemwana wega wega hurumende yedu inofanirwa kugara pasi yotarisa yobvisa uori hwese huri kuitika mairi yotanga kuprioritiza zvinhu zvakakosha sekuendesa vana kuchikoro nyika ikwanise kuramba ichienderera mberi ichiwedzeredza upfumi hwayo tikaita nyika yevana vasina kudzidza nyika yevana vasina fundo
amai Judith Chiangwa vanoshanda nesangano reGirls Legacy vanga vachitaura vari parunare vari muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7
muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection Tirikutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki apo vanodzokera kuzvikoro.
Kana muchida kupinda muchirongwa che The Connection, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inonzi VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook yedu VOA Shona. Udzai hamanisha mwari kuti dzifarire Facebook yedu.
Yekutanga tsamba ondinodzokorera zvakare kuti toda kuti tive nevatsigiri vanodarika 1 million pa Facebook yedu ye VOA Shona. Nekudaro udzai hamanisha mwari kuti vatifarire pa Facebook page pedu. Uyewo munokwanisa kushandisa Facebook page yedu kunyora tsamba kuno ku Studio 7 dzatichaverenga blessing.
Totanga kuverenga yekutanga iyo inotiwo ndinoitwa Colin Chipara ndiri ku South Africa. Ndinokwazisa Jongana blessing ndinoti rambai makashinga madhara nekuti pakurira zviri kuitika munyika. Ndikwazisireyo mudiwa wangu Mo blessing mutamburi nemwana wangu Miriam Chipara kumwenezi. Ndotenda nekuverenga kwamaita tsamba yangu Jongana blessing mwari vakuitire zvakanaka. Thanks aiwa tinotenda zvikuru mukoma Colin.
Mumwe munyori anonzi Chamunorwa Masocha ari kugwa kweSouth pasi pashe Njelele bhuku rekwamakiwa anoti ndinotenda vashamarari mose veStudio 7 pakutipa nhau dzechokwadi taneta nekuvimbiswa nhema dzega dzega makore achienda.
Imwe inoti zviri sei mukoma Jonga and Blessing, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tipeiwo mutori wenhau kuno kumasvingo. Kubva pakasiya mukoma Obed Pepukai tave kungonzwa nhau dzemamumatunhu kwedu zero. Ndimhoreserewo mhuri yangu yekwa Mamboma nevateereri vose. Ndini Donald Mamboma kumushagashe.
Mumwe anoti ini ndiri muteereri weStudio 7 ndinobva kwamurehwa kwamukarakate mubhuku rekwadonzva kuuyu uyu. Ndinoti dai matibatsirawo vanhu vapera nemalaria hakuna clinic. Kliniki iripo yakatobuda pa-TV chinzi yakapera asi haina kupera. Vabereki vedu vari kunzi vaunze mari nezvidhina. Tibatsirewo vanhu vapera asi murehwa haizi kure neHarare. Ndine muteereri wenyu mukuru Inosi Chimbenge. Vaverengaiwo tsamba yangu aiva tinotenda zvikuru mukoma Inosi nekutipa mashoko ekuyeuchidza vanhu kuti utano uri pamberi. Blessing.
Uye tichaedza kuti taurewo negurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti vatarisise iro dambudziko renyiri. Aiwa tinokutendai varume nebasa renyu. Ndinotsvagawo mukoma wangu Gideon Chimbarima. Kana akateerera ngaafone pa 077-606-2623 kana pa 077-6319. Ndinodzokorora zvakare namba 077-746-6319. Ndini Talent Chimbarami kuchinoi. Namba dzekufona dzinoti 077-606-2623 kana pa 077-746-6319.
Mumwe munyora anoti blessing and Jonga basa renyu mukaka usingade maspices. Farisai kule vangu mudya nevana gogo masivanda general momzi maisimba na witso ndi forward pamarondera west.
Mwanoti varume ndanyora tsamba dzakawanda musingaverenge tsamba dzangu. Ndinofarira nhau dzechokwadi mufunge dzamunotipakurira. Ini ndinonzi mai eto mashiri tiri kuno kwane uso takuvara nenhamo. Ndikwazisirei vose vanondiziva nhasi maita rombo rakanaka mai eto mashiri nekuti takwanisa kunge tichiverenga tsamba yenyu.
Mumwe munyori anoti ndinonzi Sancho ndiri kumagunje. Ndinoti kwamuri pamberi nebasa ramunoita rekuti pakurira nhau dzinofadza ndimhoreserewo vemhuri yose yekwamunatsi kumagunje nekwakazangarare neekwamachaya simbi.
Aiwa nguva ndo inenge yaita shanje Jonga. Dzimwe tichaverenga mangwana nemuzvikamu zvinotevera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Vana mukoti vanoenderera mberi vachiramwa kushanda usiku muzvimwe zvipatara vachiti nyaya dzemihoro yavo dzitange dzagadziriswa.
Rimwe bato rinopikisa rokurudzira vamugabe kuti vatare zuva resarudzo dzemambai elections ra10 chikumi sezororo kuitira kuti vanhu vakwanise kuenda kunovhota.
kuurungwe West kuronzi kwa berekera ingwe pamberi pesarudzo dzemabai elections. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Kande munaudze chirungu.